Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ya naudzedu zanasi, chitatu mbudzi 15, 2017. Mashoko atiri kutambira ano timutungamiri wenyika va Robert Mugabe, pamwe nemakurukota avo anechitsama, vachaka chengetedzwa nemauto. Mizinda yedzimwe nyika iri muZimbabwe inovhara zvichitevera kutora masimba kwakaitwa nemauto, achiti ari kuda kubvisa vanhu vane dzimhosva vakakomberedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vanhu vakawanda vanoti vafarira danho ratorwa nemauto rekupidigura hurumende, kunyangwe vamwe vari kuti danho iri harinei nekushandura upenyu hwavo, asi kuti zvine chekuita zvakanyanya nekurwira masimba mubato rezano PF. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvichitevera kupindira kwaita mauto mumatongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. Tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva iyo vemauto vari kunzi ivo vakatora nechisimba mahofisi eZBC. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.